razedu zvinonzi chirandu zvitare kuti chirandu rinobva pamutupo wedu tiri wana moyo chirandu saka takafunga kuti petakaita praziri tiremekedzewo mutupo wedu nekupa zita iri kupurazi redu.
Purazi renyu iri riri kupi uyezve makafunga sei semudzimai kuti mutange kuita zvekurima imo muno muamerica?
Purazi redu riri munzvimbo inonzi Dickerson muMaryland. Ndingangoti handingati takaenda tichitsvaga kutenga purazi makore akapfuura ndingangoti 5 years dzakapfuura ndinofarira zvedzimba kwazvo saka ndinoenda kuno anonzi maopen house kunenge kuchitengeswa dzimba. Ndakangoonawo imba ndakati imba yakanaka yandimbonoona bva ndanoona asi ndikabva ndawirirana zvikuru neuyo aitengesa imba agent aitengesa imba bva tangotanga kutaura ndikati nzvimbo ine yakanaka fani asi pari kudhura ndokuda hangu kanzvimbo yekuti ndizoita ka tea house. Inove idea yandakagara ndinayo yekuti ndizauzoita ka tea house kusika ndaatya kutsvagira nzvimbo yakadaro asi inini pendaitaura ndaifunga kanzvimbo kadiki kasinganyanyo dhura kubva patopera makore anopfuura mashanu umwe wemusi tatowo mulockdown ino tamucovid nguva dzecovid ino ndakazonzwa ndakufonerwa zvikanzi pane nzvimbo yendavana yekuti ukaita tea house yaiko pano pane mavhiews akanaka zvakanaka zvikuru kubva ndaenda kunoona zvino ndakawana nzvimbo iyi iri purazi asi ndakafarirawo nzvimbo yacho nekuti kumafura mhepo kune makomo kune mabeautiful views of the sunset ndakangozwa mwoyo wangu uchifara ndasvika ipapo asi ndakazoona kuti ipurazi ranga ratori purazi rewaichengeta mumbi takangonzwa mwoyo wedu uchifara ndakatenga purazi rine mukomo wangu anogara kunorth carolina kwaanotisha painvesti ikoko kubva tataurana kuti aiwa nzvimbo yakanaka kubva tatenga asi sezvo iri nzvimbo hombe dani taitarisira takangoona kuti zvefarming zvacho ndo zvakanaka nekuti takabva tangoitawo maidea kuti vanhu vekumusha kumusha kwedu kuzimbabwe pane zvinhu zvavanoshuvira zvavasingawani kumaregular shops ari around saka tikati aiwa ngatirimei ivhi zvimwe zvetichada kuita zvetea house neinei tozviitira kumberi uku asi tiri pakurima.
Nzvimbo iyi yakakura sei uyezve pari zvino muri kurima chii?
Nzvimbo iyi yakakura tingati 26 acres just slightly short of 26 acres iko zvino takarima chibage on about 5 to 6 acres zvechibage takarima chimwe kutanga muna May chimwe tikazorima muna June chimwe tikazorima muna July saka zvichange zvichibva nguva dzakasiyana siyana takaisawo zvimwe zvinenge derere tisaisa mungora isu kwatinobva kwedu kwarisape tinoti mutikiti tikaisa mutikiti wakati wandei and also uri madifferent stages ekuti tinomwe takasaisawo tichangotanga every month tinoedza kuti tiise mubora nekuti ndo chinhu chinonyanya kudiwa nevanhu vakawanda vekumusha ndocho vanowanza kwamwedziwa tomubora takamboisa zvana repi nanakovho zvaitengwa asi zvainyanya kutengwa mubora asi tichaisa futi netsunga tatine tsunga rakapera neiyo kovhu neinei tichazodzokorodza futi asi pari zvino tine spinach yekumusha mubora derere nemhiripiri nemadomasi ndo zvatinazvo pari zvino.
Magara muchiita zvekurima here izvi kana kuti muri kuzvigona sei imi muchiendawo kumabasa amunoita zuva nezuva?
Ndagara ndinofarira ndingangoti ndinofarira zvekutamba nevhu asi handingati ndairima pakakura sezvetaakuita iko zvino ndaingoitawo kagadheni kangu kemaflowers ndandinawo futi kaallotment kangu asi kadiki diki kendanchingoita muriwo neinei asi pasina kukura zvikuru asi zvamurungotaura izvo zvekuti ndine basa refull time and mukoma wangu ane basawo futi refull time asi mufunge kana wangozvitanga zviri zvinhu zvaunofarira unongonzwa simba racho taikarima tiri vairi asi ndoda kutaurawo kuti vavakidzani vedu kupurazi ikoko vanhu vatakakomborerwa nawo kwazvo vari kutibatsira paka pakutinorima chibage vanouya vachitirimira mvura yacho tine dambudziko remvura pari zvino pane well yanga iripo nakudhara iri about 300 meters asi yanga isina pump and nezvekuita zveirrigation saka tiri pabishi iko zvino rekugadzirisa izvozvo and papasinawo futi magetsi nekuti papasingagarwi papaingove nemombe chete before tisati tatenga tiri kuisa magetsi asi zvese izvozvo tiri kubatsirwawo futi necommunity ivamwe mafarmers vari mu surrounding area.
Vanenge vachida kutenga zvirimwa zvamuina zvizvi vanokuwana ikupi?
Vanokwanisa kutibata pafone namba yedu +1 202 277 7206 ndodzokorodza zvakare +1 202 277 7206 Dickerson iri kune vanoziva nzvimbo ine Maryland kana uri mu Highway ya 270 uchenda ku Frederick tiripa exit 22 and from exit 22 is about 9 minutes kusuka pa Brazil.